Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, gunyana 27, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastiri emuguta iri akwanise kumutsiridzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti ichengetedze mutumbi wavo kumusha kwavo kwaZvimba kwete kumarinda anovigwa magamba eHeroes Acre muHarare. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mhuri yavaMugabe ine kodzero yekusarudza kwainoda kuradzika vaive mutungamiri wenyika ava avakashaya musi wa6 mwedzi uno kuSingapore. Gibbs Dube wa Studio 7 abata vaMangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Mhuri yavaMugabe yaita chisungo chokuti vavigwe kwaZvimba. Hurumende yakagara ichiti panenge paita mushakabvu zvido zvemhuri ndozvinotungamirira hurumende ichitevera kumashure. Saka hurumende icharava parutsigiro norubatsiro runenge ruchidiwa nemhuri yavaMugabe kuti vachengete zvakanaka maererano neukuru hwavanga vainahwo munyika muno nechidanho chavainacho munhoroondo yenyika yedu. Mukuziva kwedu pari zvino tinotarisira kuti weekend ino iri kutevera, most likely zvingangofita kunge Saturday ndopa vanogona kuchengetwa. Sezvo ndataura chidanho chehurumende ndechekupa security dzimwe nguvani zvichienderana nechishuwo chemhuri. Vanhu vachatakura vanogona kunge vari mauto ehurumende, asi kana mhuri ikasarudza kuti vanoda kuzviita ivavo ticharemekedza. Nezvimwe zvese rubatsiro runenge ruchidiwa vanogona kuti vanoda matende nezvimwe zvakadaro izvo hurumende inogona kuvabatsira nazvo. Asi iye zvino izvi urongwa hwavapo urongwa hunotungamirirwa nemhuri hurumende kumashure. Saka nekudaro mariro akatoitwa, iye zvino izvi kwanguva kuchengeta. Saka handina tarisiro yokuti mukuru wenyika baba vaMnangagwa vachaenda kwaZvimba kunochengetwa Mugabe.
Ko mozilium ichaitwa sei iyezve yaichipatarirwa nani?
Chivako changa chatanga asi hachina kunge chaenda kure zvikuru. Hurumende ichatarisa kuti chivako ichocho chofamba sei. Zvakawanda zvinogona kuitika ipapo, hapana kana dambudziko iroro haisi nyaya hombe zvikuru. Panochengetwa magamba pazhinji especially vanochengetwa avo vanochengetwa kuHeroes Acre, zvinhu zvese chivako chinoitwa ipapo makuva acho anovakirwa nehurumende. Saka ichi chivako chacho chiitwa ichi chachivakwa nehurumende.
Vanga vari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Doctors for Human Rights rakazivisa nezuro kuti Dr. Peter Magombei vakabuda munyika vachienda kunorapwa kuSouth Africa. Sangano iri rakati riri kufara zvikuru kuti Dr. Magombei avakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakakwanisa kukwira ndege vachienda kuSouth Africa. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vakaudza Rachel wa Studio 7 kuti Dr. Magombei munhu anoda kurapwa zvechimbi chimbi nenyanzvi sezvo utano hwavo hwakavhiringidzwa pavakanga vari muhunhapwa.
Yes, tinokonfirma kuti vaMagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwepamusoro soro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera havana kubuda nemuchivande, vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo. Asi semazira muri kuita nyaya iyi, yanga iri nyaya yanga iri sensitive, saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurikavha, semunhu achiri kupora.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombe here kuSouth Africa?
Tinovimba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo, zviri nani vazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachiri kungoshanda the same arrangement here, saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba sei.
Utano hwaDr. Magombei hwakamira sei pavasimuka vachienda kuSouth Africa?
Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri incommunication nawo, vamagombei vari mutege yatiri kuti vachiri kurikavha. Vane trauma yakanyanya, kunyanya yatinoti psychological trauma, mushure meexperience yavakaita. Maconcerns edu senachiremba ari pairi, mainvestigations, then chechipiri rehabilitation, kunyanyanya papsychological trauma ndoyatida kuti tidile nawo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare naRachel weStudio 7. Vamwe vagari vemuguta reBulawayo vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva uye kuti nyaya yehuori igadziriswe kuitira kuti maindastri emuguta reBulawayo iri akwanise kumutsiridzwa. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi ikaverengwa naMike Hove weStudio 7.
Pfungwa idzi dzakabuda nezuro manheru pamusangano wakaitwa neStudio 7 muBulawayo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pakuti maindastri emuguta reBulawayo nagamutsurudzwa sei. Mukuru wesangano reReaffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, vaReginald Shoko, vakaudza musangano uyu kuti vanhu havafanirwe kungochema-chema chete pasina zvavanoita pachavo kuitira kuti vachinje upenyu hwavo. VaShoko vakati kune vagari veBulawayo vakawanda vari kugara muSouth Africa nekune dzimwe nyika, vakatiwo mabatanirwo anoita vagari ava panofa hama neshamwari dzavo ndiwo mabatanirwo anofanirwa kuita mukuedza kumutsurudza maindastri.
Kuungana nokuvukanidza kwevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika ndezvinhu zviri social. Kana takuya kuEconomic State takuita muzindo kuti ana kudai. Iyoyi energy yatinayo pazvinhu zvesocial kuigana kugadzira kukandirana magrocery ndiyo atofanwa kutarisa kuti kumusha tingavaka industry tikakandirana ma50 rand iwawo 32,000 tokwanisa kumukati kanotenga nyango milini yakavhara nokuti michina yacho inenge iripo. Ukadaro tikaungana takadaro tokwanisa kuzoenda kubhengi tikati bhengi tikweretei mari iyi toda kumutsa kambani yakati nemaketi yakati.
VaShoko vakashorawo nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira kutenga zvinhu zvinogadziriswa kunze kwenyika vachiti izvi zvinobatsira kuuraya makambani mashoma achiri kushanda. VaShoko vakashorawo nyaya yeuori vachiti inodzorera nyika kumashure. Izvi zvakatsigirwawo navaJairos Baloyi avo vakati maindastri akawanda akafa nekuda kwenyaya yeuori vachitiwo uori huri kuramba uchiwedzera munyika.
Chinhu chiri kunyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba mukati menyika uori, vanhu vanenge vachifanira kupiwa tenda kunozopiwa munhu usingazivi. Saka izvozvo tikatarisa zvekana mari chaidzo mumastreets, vanhu vanoshanda vakaenda kubhengi vanoona $50 kana kuishayiwa, asi mustreet inenge irimo. Izvo zvinodzosera sure upfumi hwenyika.
Mumwe mugari amai Mary Nyalungwe vakati kunyangwa hazvo vechidiki vari pamberi panyaya yekuziva zvinhu zvechizvino zvino kusanganisira unyanzvi mukushandiswa kwemashoko, zvakakoshawo kuti vechidiki vadzidze mabasa emaoko kubva kuvanhu vakuru. Amai Nyalungwe vakati vechidiki havachakoshesi kushandisa maoko, izvo vakati zvinoitawo kuti maindastri arambe achifa.
Vechidiki vanofanira kuziva mabasa emaoko. Because mazuva ano vechidiki havachadi kusedera kuvakuru kuti vadzidze zvinhu zvakawanda. Ndosaka vechidiki vachisaririra kumashura.
Asi mumwe vechidiki muzvare Jacqueline Ndlovu vakati vechidiki vari kushayiswa mikana yekupinda muzvikamu zvakasiyana siyana zveupfumi uyewo mune zvematongerwo enyika izvo zvinoita kuti vechidiki vakawanda vaite sevasina hanya noupenyu. Studio 7 iri kupinda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pezvinovabata mukurarama kwavo zuva nezuva. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi maiverengerwa neni Michael Hove.
Muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau akasiyana siyana. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kunze kwemutemo zviri kunonotsa budiriro yenyika. Bepanhau rekereke reChurch Times rekuBritain rinoti kuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nekusachengetedzwa kwevanhu muZimbabwe zvaomesa upenyu hwevanhu vakawanda zvakanyanya. NewZimbabwe.com ine musoro wenhau unoti masangano akazvimirira achiri kunetsekana kuti apinde mumaruwa akawanda nekuda kwezvematongerwo enyika. Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya anei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Kwanzai mukoma Jonga nevamwe vose vamunoshanda navo muStudio 7 nokuchipanhau kwamunoita tinokutendai. Ari kutaura ndi Innocent Mahachi ndiri kuSouth Africa. Aiwa ndinoda kutaurawo pamusoro pehurumende yedu yatinoziva yeZimbabwe kuti yakange yada munhu anenge achiita hori autore nguva kubatwa kwako. Asi kusabata kwari kuita mbavha dziri kupamba vanhu idzo zviri kureva kuti ivo ndovane ruoko rwurikuita mabasa iwayo. Tichibva ipapo ndotaura kuti pamusoro pemutumbi waMugabe tinoti kuhama dzekwaMugabe ngavatokurumbidza kuviga mutumbi wavo wehama yavoyo nekukasira nekuti vangangobvutirwe mutumbi wavoyo. Azvo zvacho zvakatooma, uhori huri muZimbabwe wakatooma. VaMugabe vakazviramba kuti vapinde kuHirosu, saka vanoda kuvambunyikidzirei chii chavari kuda pamutumbi waMugabe. Ndatenda.
Mangwanani akanaka vateereri veStudio 7 nevashamarari vacho vese vana mukoma Jonga. Toda kukutendai mukana wakanaka wamunombotipawo kuti tikwanise kutaurawo mashoko edu achena pasina anotimbonyekidza. Nyaya yandiroda kutaura pamusoro pemapurisa edu emuZimbabwe. Ndakazviratarisa inini ndinoona kunge mapurisa edu akutorasika njerere chaizvo. Nokuti zuro ndizuro pano vairambidza Dr. Magombei kuti vaende kundorasiwa kuSouth Africa kana kuti vaida kuti vafe hatizivi. Nhasi uno vakuramba zvenechitunha kuti chitunha hagona kwachinoenda chafoma purezidendi. Zvimwe zvinosesa nokunyadza chaizvo. Handizive kuti vakapiwei mapurisa edu aya. Dai vaitawo vanhu vane hunhu kwete kurasika hunhu kwavari kuita. Ndatenda hangu ini titi paSouth Africa.
Vakomana mukanyarara panyaya dzese dziri kuitika kumusha kwedu ka. Hazisi kunakidza zvinhu zviri kuitika. Sese tokara guri isusu. Ndetinozviziva zvinhu zviri kuitika. Kubvira kudhara. Chitadzei, tozi tinongura tega ka. Chezviwo mimi ndimi vanhu vacho makatodzidzira makatofundira basa racho. Tsunungurai vanhu venyika, tsunungurai mai vangu nevana vangu vose. Inini ndakatongokundikana ndakazvibuka ndakutongozviraramira kuSouth Africa. Chinja ndokwanisa kuvaitira kuvatumira chikafu.
Kwazai kwazai vashamarari veStudio 7. Ndoda kungobatsira zvangu mukoma wangu uyu anonzi Chuma uyu kuti ari kuti President Mnangagwa vangaita maabduction sei ivo vachiinda kundokumbira kuti tinokumbira kuti masanction abviswe ivo vavazvisvibisa futi zita vari ivo. Ko ivo president vanozotya sei kuita abduction yekuabducta vanhu about 15 vari kubatwa yeti wakato uraya 3/4 ye Zimbabwe yese. Because 3/4 ye Zimbabwe ka, EMDC. Saka kutobira kwa wakato ita ma-elections ka. Kutotu uraya, wakatotu uraya, sachose. Wakatotu uraya. Sambo nzu waba, mchazo ye uka bako mvuraya naya wana chuma. Mchazo ye uka, tunoto kuzai.
Vashamarari ve Studio 7 ndino kukwasai mangwanani ano ndinoda kutenda mhuri yokwa Mugabe ndichitenda mai Mugabe vanhu vese vemuZimbabwe vakakatarisira imi kuti ndimi muchabuda neshoko rokuti vaMugabe vanofanirwa kunovigwa kumusha kwavo kwazvimba nekuti vaMugabe vakataura pachena vakati ini handivhoteri ZANU-PF ndiri kuMDC vakataura vavapa muchinjikwa kuti nenguva yekupedzisira kuti ini ndawawe MDC ipapo pekare ndokubva vapinda muMDC ndokubva vatoenda kuna mwari sireti kuti MDC ibato risingaurayi vanhu ibato rinoremekedza kodzero dzavanhu ibato rinotenda kuna mwari ndinokutendai mhuri yekwaGushungo rambai makadaro ndokunonzi kugona kuronga ikoko mazviita zvenyu amen.
Varoma vade vagona kuti vagare pasi vagona kugadzirisa nyika iyi isitai toti kuda vamwe kuda vachataura zvinovasisika vanangobva vanga vari kumusangano uko votaura nematsoka tsoka vachiziva kuti hapana chakanaka munyika vari kuba vanhu vachikuvadza vanhu vakomana asi apa vachitaura zvakanaka zvokuti kwai nyika yakanaka vasadaro shonga vagadzite mashoko avo kuti agone kutaiza zviito zvavo chaizvo kuti zvavo zvokutaura nhema tamburo
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muPakistan rakazivisa nezuro kuti ukama pakati peIslamabad neWashington huri kuratidzika zvakanaka uye rine chivimbo chekuti panogona kuita budiriro panyaya dzedunhu dziri kunetsa. Bazi rezvekunze kwenyika rinoti hurumende yavaDonald Trump iri kuronga kutambira vapoteri vanosvika zviuru gumi nezvisere chete mugore rinouya kuti vange vachipinda muAmerica muchiitiko chinenge chiri chekutanga munhoroondo yenyika iyi kuti vapoteri vashoma zvakadaro vapinde munyika iyi. Nengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party nemusi wechipiri dzakatanga urongwa hwekuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vebato reRepublican Party vabviswe muhofisi dzichivapomera mhosva yekushandisa hofisi yemutungamiri wenyika zvisizvo. Urongwa uhu uhwo unonzi muchirungu impeachment unotevera mashoko ekuti vaTrump vakakumbira rubatsiro rwemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vababatsire kuferefeta vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari vebato reDemocratic Party vaJoe Biden. VaTrump vanonzi vakamisa rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kuzobatsira mauto ekuAmerica mauto ekuUkraine ichibva kuAmerica zvakaita kuti pave nefungidziro yekuti vaTrump vaida kushandisa mari iyi mukuwana ruzivo pamusoro pavaBiden. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Tingati chokutanga ndechekuti tiri kuona kuti maInstitutional Framework kana kuti mapazi anotonga hurumende takatarisa kuti vamiririri vevanhu vatingati Parliament neExecutive vatingati vari mumahofisi vanotonga nejudiciary takuona kuti zvinoshanda sei. Ava veCongress vari kuita basa ravo chairo, tiri kuona kuti mutungamiriri wenyika ari kushanda basa rake achitevedzera mhiko yaakatora yekutevedzera mitemo yemuno muAmerica, achichengetedza vana veAmerica achitevedzera mitemo. Ndochekutanga. Chechipiri, tinoona kuti pasaita zvapo mangange apo nekuti nyaya maisha nayo yadzoka yodzokera kune zvematongero enyika.
Tiri kunzwawo vaTrump vachitaura kuti pari kuitwa zvekutsvagwa muroyi apa nekuti vatotoreswa nevebato remadhemokrats zvisati zvamboonekwa munhoroondo yevatungamiri venyika vemuAmerica. Munoti
airo apo vaTrump vakuwanza zvavo manyautsa mukanwa, havasirivo president vekutanga muno muAmerica. Pava nemapresident kana ivo vakaitwa impeached kana kuti vakatongeswa zvekuda kubviswa pachigaro nekutadza kutevedzera mutemo, vanenge vatova mutungamiriri wechina anenge asvika pachinhano ichocho. Saka havasirivo vatanga kuitirwa izvozvo zvakaitirwa mamwe mapurezidendi. Tinoziva munguva pfupipfupi yapfuura vapresident Clinton vakaitwawo impeachment process iyoyo. Saka izvozvo zvevatambi vari kuwanza zvavo mashoko. Asi maonero atiri kuita zviri kuitwa navatambu izvi vaakungomiramirawo semurume, vari kutoti vada kundisaidzira kumawere nekuti havasi kuda kutiindirame ndichitonga. Vakuda kuibvisa pano kutariswa kwemutemo kuti vaidzorere kune zvematongerwo enyika, zvinoita kuti vana veAmerica vazofunga kuti kusaidzirana avo vari kuda kutorerana masimba zvematongerwo enyika zvisinei nemutemo. Avo madhemokrats vachiti aiwa isi tikuda kutevedzera mutemo kuti mutemo unoti zvakati zvakati. Saka vaTrump zvavari kuramba izvi nemashoko avari kutaura vari kutsaudzira pachokwadi chaicho.
Pane vamwewo vari kuti hazvina kwazvinoenda izvi, kungotungana kwembudzi kune kuchiitika, vaTrump vachatongoramba vachitonga. Munoti
ivavo tinowirirana navo nekuti sezvandamboreya tikatarisa process kana kuti mafambisirwo anoitwa impeachment kana kuti kubviswa kunoitwa mutungamiriri wenyika weAmerica, chinoitika ndechekuti dare repasi reCongress ndo rinoferefeta, rinotanga kukomiti, rinoferefeta kuona kuti pane mitemo yakatyorwa here, mutungamiriri wenyika nepresident akatyora mitemo here. Zvinotarisirwa pamutemo kuti kana akanganisa abviswe, kana vaona vamuwana aine mhosva vogara pasi vovhota. Kana vavhota nemanhamba anodiwa I think is 288 kuhouse, anofanira kuti vati hongu pakaparwa mhosva. Kana vawana aine mhosva vanozopira mhosva iyoyo kudare pamusoro resenate kuti takawana president ane mhosva dzekuti akatsaudzira pamutemo, saka naizvozvo ngaabviswe. So dare repamusoro ndo rinonge raakutonga, ndo trial court, ndo vanotogara pasi semajaji vachitonga nyaya iyi. Saka zvatinoona ndezvekuti dare repamusoro iri rakazara marepublicans rino bato ravaTrump. Saka zviri kuitwa nemadhemokrats kutungana kwembudzi hationi zvavari kuita zvichibudirira, nekuti nyaya yavari kurwisa inonofira muupper house kana kuti musenate umo makazara marepublicans. Hationi marepublicans vachibvuma kuti president webato ravo abviswe panyanga, nekuti akabviswa naivo zvinobva zvavashoreresawo sebato riri kutonga. Saka zvinodzokera zvekare kumatongerwo enyika, asi mukupedzisira kwazvo hationi zviri kuitwa nemadhemokrats zvichibudirira, nekuti prosesi yacho yakati ome, inoda kuti vawirirane mapato ese ari maviri ari muno anokwikwidzana.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yezano PF mudunhu raAmerica, vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Nhasi muchikamu chedu chezvemumanzi taita rombo rakanaka rekubata mutungamiri wechikwata cheSounds of the Motherland Progress Chifumo, uye anotipa nhoroondo yake mune zvemumanzi.
Grade 1 ndakaisa vachirongwani vaprimary school, grade 2 ndovanamiradzisire kushinga yeprimary school kuchiredzi. Akabereka akazoramba nawo nowatii vanazinga pachizvesomo ndipana akazvikurira kusvika ndapedza chikoro ndipanazosangana nehoa. Shana now, very good and horrible. Three of them, grand out. And that's all. The better stand of the end of 2002.
The guy that was solo project, young Saka Snakufa, the moon,
rangondo chachigondora chachimunhu ndinoti ndakatonzi vakafanana nemunhu avhura takshop unoshandira matiyeni uvhura takshop yako imunhu ndakati chachigondora chachimunhu chozvionera nemabuzirwa ndakatombe ndakapinda hoza as a lead guitarist Inakata na wanzari kini pa chile song Mwanazo mfa College of Music Tabani mwe program ya inji Koso Ana atewe yoki museum kwe between the age of 17 to 27 So by then I have just turned 17 Luckily enough So ndakasaru kwa mwanando kombita kwa amin gamina Iso esi chile song mi kuu bindura Kwa nakasaka ane uoze wapa Zinda kombita wanao Inno nukwa nakumbaro mpada the number one kwa tatu Kwa kombita ni wazi Kakaindo panakasaka wano uoze, zendo patata ma friends na simba, the lady. Kata wata wili ana, tisaji na istendo uki. Iyo ndo paka bawa rekoda, o abu amoti sinyaka na makashiki. Saka uoza kutara ya hili jamari mba, ni mbira, ni bass guitar, anu wa sina lead. Hili nda na kutoroja pati mba na simba mwapu. Chizi nanda, kwa chuli ya zoma, minu za zandu kana watena 18. Zaza anu chagira basha, kana uti, anu chagira spirit, kukwa nise kukumira on your own. Chaka madei zozi ndio kwa zatanga wongo necha wa madei zazi wae. Chaka mpasina mkana wiku, mkana wacho yo. Sana kato kufo shikira wondeka. Tupanda zatanga wato lizane uoza. After kari kuja alba miro. Chaka pina mwoza, eze liti kitarisi. Albums under my name so far was 6 albums. I'm working on the 7th. Rekutanga runs progress report, Rage 2 runs the Let Them Know, Rage 3 runs the Ndewa Tenda Ne, Rage 4 runs the Turika, Rage 6 runs the progress check. We are working on the 7th.
Nako kambo kubva kuna progress chipfumo kachinzi tariro mushure menhoroondo yake yatipa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu progress chipfumo anoimba nechikwata chesounds of the motherland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi hurumende inoti yakatambira chido chemhuri yevaimbi vemutungamiri wenyika varobert mugabe chekuti ichengete mutumbi wavo kumusha kwavo kwazvimba Vagari vemubulawa vanoti zvakakosha kuti vanhu vave nemafungiro matsva ekuti nyaya dzeuori dzigadziriswe kuitira kuti maindastri emuguta iri amutswe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Standikile Musanga.